ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoroye na udzedu dzanasi chipiri zvita 5/2017. Hama dzevanhu vakafa mutsaona yakaitika kucholocho dzinobatsirwa nemari inoita chiuru chemadhora pamunhu kuitira kuti vafi ava varadzikwe zvakanaka. Nengo yeMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai vasettlement Chikwinya vanosungisa masoja anonzi ainetsa pamwe nekuchikora kodzero dzevanhuwo zvavo mudunhu reMidlands. Vechidiki votaura pamusoro pedare remakurukota rava Emerson Munangagwa iro vanoti harina vechidiki. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa muHarare vanodzingwa nemapurisa nemasoja pasi pechirongwa cheOperation Restore Order icho chinonzi chiri kuitika mumaguta ose ari munyika. Muchirongwa cheLife Talk The Connection yevechidiki na 8 PM tiri kutarisa dare remakurukota rakatoreswa mhiko nemutungamiri wenyika nezuro iro vechidiki vanoti havana anovamirira vechidiki mudaro iri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM uye na 2 PM nechirongwa chamagaro ziva cha 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930-13860 ne15460 kHz pa shortwave. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Nasi pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tichange tiri kutarisa zviri kuitika kune avo vanotengesa mumigwagwa mumadhorobha akasiyana siyana. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.